A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 14th, 2018. This is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the one-year anniversary of the stepping down of President Robert Mugabe from power.
On this day last year, Zimbabwe was at a crossroads as pressure to remove Robert Mugabe mounted.
As dawn broke over Harare on the morning of 14 November last year, residents looked out of their windows to see soldiers patrolling the streets. After a day and night of frayed nerves with rumors of a coup and sightings of troop movements, the plotters struck.
On the night of November 14th, the Minister of Foreign Affairs, Sibusiso Moyo, then an army general, announced on ZTV that soldiers were only targeting criminals around President Mugabe and he was safe. This gave many Zimbabweans in the diaspora the opportunity they were waiting for to go back home and start a new life.
We want to hear from you. How is life now? How has it been after that fateful day, especially those in the diaspora? If they are still in the diaspora, we know some of you have gone back to Zimbabwe, but let's talk about it.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Ungu Chris nasi igore rakwana gore hanzi mazuva anomhanya ratokwana gore sekutamo 14 November gore 2017 14 November 2018 gore rakwana kubva pakatanga kuziviswa nemauto kuti akupindira munyaya dzezvematongero enyika muZimbabwe vachiti vamugabe vakanga vachitadza kutonga kutungamira nyika zvikuru munyaya dzezvoupfumi nekugara kwakanaka kwevanhu zvakaita kuti vati vamugabe tiri kuvabvisa nekuti vakavatenderedza ndo vanhu vari kuwedzera kana kukonzeresa kuparara kwenyika. Hanzi, we are only targeting criminals around Mr. Mugabe. Ndo zvakaita kuti vamugabe vabve pachigaro. Tinonzwa kuti musuwa iwoyo, musuwa 14, usiku iwo wa 14 November 2017, vave gurukota ezvinoreze kudyizana nedzimwe nyika. Vasibusiso Moyo vakaenda panhepfenyuro vachizivisa kuti masamba asiyana zvinhu zvachinja ndovamboita kuti vange vari pamatomu nguva iyoyo mauto anga ari pamatomu vachizivisa kuti paita shanduko vakawanda vakapembera takazoona kubva musi wa 15 richienda mberi vanhu vachiita ukama hwebhurugwa nebhande nemauto mumaguta akasiyana siyana zvakapawo vanhu vakawanda shuviro vari kunze kwenyika kuti zvinhu zvanaka tarisiro yekudzokera kumusha yavepo. Kune vamwe vataimbotaura navo vachitaura kuti ndaane makore makumi matatu naanoraudza ndisati ndadzokera kumusha nekuti vanga vasingadyidzana nehurumende yavamugabe, asi vazhinji vakaona iwoyo semukana wekuti vakwanisa kudzokera kumusha. Tikazonzwawo vamwe vaitonzi vakadzokera kumusha nguva iyoyo. Saka toda kunzwa kuti vana vezimbabwe, gore irori kubva muna 2017 November 14 kusvika nhasi, ishanduko dzipi dzamaona kune vakadzokera kumusha? Tipeiwo mamirira azvakaita. Kune vakamboenda vakazofunga kudzoka zvakare kudzokera kudiaspora? Tiudzewo. Kune vakanga vakangosunga mabhegi vachiti zvichazonaka kupfuura zvara zvaita? Tiudzei. Pindai muchirongwa. Ndomukana watiri kuda kuti kurukure tinzwe zvinhu zvakamira sei, Chris?
Yebo Jonga, zulukandaba lamhlanje ke sixoxa ngokwenelisa umnyaka ogcweleyo umbuso kamongameli Robert Mugabe wafika emaphethelweni. Ye, siyazi ukuthi kwenzakala okunenge ukuze kufike kuleso sibanga. Kwaqala ke sibona ayethiwa amarali akankosikazi Grace Mugabe, ayethiwa yini Jonga? Ama rally lawa.
Youth interface.
Yeah, yes. Ama youth interface. Sabona agcwala ilizwe lonke sezwa umsekeli kamongameli owayengumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa sokuthiwa sexotshiwe ebandleni lokunye okunjalo kwaze kwathi mhla ka 14 November lamhlanje ke yiko esezwa khona ukubana ama police athi hayi sesigombolozele labo abakade bengaphathi kuhle umbuso lokunye okunjalo kodwa umongameli Mgabe hayi yena uzihlalele siyamlondoloza kahle hayi mina ukuthi ngikukhuluma soze ngikhulume kahle kodwa sikuzweni kuye yena ngokwakhe uqobo lwakhe uSB Moyo ukuthi wathini mhlalokho kasimzweni
Zimbabwe Defence Forces Comrade R.G. Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed. We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice.
Yebo ke nango ke oya yiko kwaqala khona udaba jonga
hanzi tirikuda kuti varikukonzera kushupika kwevanhu vanga vachitarisana nemutemo bring them to justice atizove zviri kuita here izvozvo tatitaona here vati vamiswa pamberi pematare vachiwanikwa ine dzimhosva dzekukonzeresa kusagadzikana kwaakuri munyika
jonga sesike sabona bakhona abahambayo nje one day uzokuthiwa uhambile court but indaba zakhona azicaci kahle ukuthi ubucriminal bakhona kwakuyini kahle kahle
apana ari kuziwa wongu vateereri nevatariri tinofanira kunge tichirangaridzana kuti masondo kana mazuva akanga akanangana nekuti tizosvika musi wa 14 November ndo mazuva atakaona semisangano yaiitwa namai Mugabe nevechidiki vezano PF vamugabe vaiendawo kumisangano yainzi ma youth interface misangano iyoyo yaitwa mumaptunhu enyika ndomatainzwa vaifungidzirwawo kunzi vaikanganisa mafambisiro ehurumende yavamugabe kufambisa zvinhu muzano PF imo vachitakatwawo nekutaurwa nemazita zvikuru naamai Mugabe takaonawo mazuva iwayo vave mutungamiri wenyika yezvino vaEmerson Mnangagwa vachinongedzwa kunzi vaida kupidigura vamugabe zvakazeta kuti vamunangagwa vatize munyika vachimboenda kusouth africa asi variko vakazotumira mashoko atakaona tose ekuti ndakagadzikana ndakachengetedzeka ndiri safe asi ndiri kudzoka munyika kuzotungamira vakawanda vakangotorawo seje kana kuti semashoko anotaurwa nemunhu anenge atsamwiswa kunza ndichadzoka ndichakuona zvekukuita asi takazoona zvechokwadi mauto paakapindira munyaya idzi takazonzwa vamunangagwa ndoha mutungamiri wenyika saka zvakawanda zvakaitika munguva iyoyo zvatogona kunge tichikurukura nhasi asi chikuru chatiri kuda kunzwa ndechekuti imi vana vezimbabwe vari kunze nevari munyika zvii zvamuri kuona shanduko yamaona yaunzwa pagore rimwe chete irori Chris
yebo jonga today like we said earlier on we are talking about the 1 year anniversary that saw then President Robert Mugabe toppled from power, although there are some controversies surrounding the terminology of what took place. Some say it's not a coup, some say it's a soft coup. Whatever it is, it happened, and let's talk about it.
Hello? Tisatane vateereri vari parunare regai timbotarisa mashoko nezvimwe zvatinonzwawo kune vamwe vanga vachimboteerawo nyaya dzakaita saidzodzi tichiri kurangarira kuti muna 2017 imomo pakaitawo matanho ekuti vamugabe vange vachinzi vasiye chigaro kana kuti vabve pautongi vamugabe vakambenge vachitsikawo madziro vachiramba kusiya basa pakasunge pakutorwa matanho nedare reparamende rekuva impicha kana kuvati vange vachimanikidzwa kusiya chigaro takazoona vamugabe vakazosvika pakusaina vakabvuma kusiya chigaro zvakazoita kuti vanhu vange vachipembera asi veruzhinji vakapinda mumigwagwa pamwechete nemisangano yakaitwa kana fanga musangano mukuru wakaitwa ku Highfield vaifungidzira kuti vamugabe kana vasiya chigaro pachaumbwa hurumende inenge iine mapoka akasiyana siyana inofanira kubata matomu. Taizvinzwa zvakare izvo zvokubva kune vamwe muzano PF pamwe chetewo nevesangano revakarwa hondo yerusununguko vaikurudzira kuti pange pachiumbwa hurumende iyoyo yakafanana naizvozvo yemubatanidzwa. Asi vamugabe pavakangonzi vasiya chigaro vabvuma kusaina magwaro ekuti vabva pachigaro. Takaona vakare muzano PF imomo vachibuda vachitaura kuti ichi chinhu chedu ichi hapana anoivhiya kunze kwevemusangano ndo vanofanira kunge vachiivhiya. Zvinove zvakaitawo kuti zvidzikise mufaro mune vamwe vanhu vaitarisira kuti shanduko iyeyi iri kuuya neimwe nzira. Asi zvinhu zvinoitika mukurarama panogona kunge pane pano nepapo pachitaudzanwa. Regai tinzwe kuti muteereri wedu wokutanga ndiani. Alo.
Alo.
Mwishe makadiko?
Ndiripo, ndiwa manhanda kusaka Afrika.
Vamanhanda zvirisei vamanhanda?
Vamanhanda vari nani zvavo kumakadiko.
Aiwa tiri wapenyu stereki chirongwa ndicho chirongwa chedu tese ichi vamanhanda hanzi toita muonera pamwe chuma chemuzukuru.
Zvokwadi ndo mashoko matsvene iwayo. Maonero angu ndaanoti zveshuvawo pakanga paine tarisiro yakakurisisa kubviswa kwakaitwa former president vamugabe. Vanhu vanga vaine tarisiro yakakurisisa kuti kuda zvinhu zvichangomuka mangwana chibage chakangoita green nyika yese yakaita green. But let me just say this, Baba Jonga. Zimbabwe has been condemned for a long time since from the year 2000 from the international community. Zimbabwe was isolated from the international community, including also financial funding. So zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka political, economical, zvese zvazvanguva manyamamire nerongo. Possible the military, when they took this decision, the idea was trying to shift political dimension. Naizvozvo takatarisira kuti musure mukunge vamugabe vabva, vanhu vakafunga kuti pachava negovernment yomubatanidzwa. Ini kuona kwangu handifungi kuti zvaiita saizvozvo, nokuti ZANU-PF was still have got a mandate in which they were given by the electorate. Yaizo expire musure mukunge vamugabe vapedza temu yavo. So in this case, I think yanga ichingori in-house fight yaida kugadziriswa kuti no, ava ngavambovira paside tione kuita move on with a new with a new ideas. Now kupinda kwaita comrade ED, like I always say, Baba Joka, Zimbabwe inyika yakatonge yava kumawere, if I may say so. Kuti tichaziva kuti tionanga pagirena riripi ratinganovhura rine chibage tikadya tese tikakwana, angava matambudziko makuru. So for me, I've got a hope that the country is going to change, but it's going to take a little bit more time kuti nyika ichange. But for it to happen, we need to be united and sing one song. The other day, vachonga kandipere ndaida kukubvunza imubvunzo. Pane zvakanga zvataurika panguva yakanga yapfuura, but ndakashaiwa mukana uyu. Mukana wandaida kukubvunzai ndezvakanga zvataurwa navamashakare vachibva kumiting yebudget. Makavabvunza muchiti dei mamuri imwi maiti kudii, which are the methods that you are applying to rescue the country, vakataura. Ndaida kuti handizvo zvatakamirira kaizvi. Chifonerai vamasimba kuchera, mugofonera kuna vagift mugano vambo kumenda izo zataurwa na mashakada kuti ndizo zvakanaka here izo zvavataura izo kuti kana zvakanaka because we cannot do an individual. One finger does not make a sound. Neither one tree can ever make a forest tree. Great people are not seen by their appearance. But what they can do.
Ndachida ngoti ndikubvunzei ndisandazo tazorebesa ngoti tinogona kusazo nzwa kuti hatinanga papi. Ndanichida kubvunza inini kuti kubva pauya hurumende itsva kusvika nhasi. Ichi chikuru chaicho chamungati ichi ndo chashanduka kubva kune zvachimirwa naMugabe nekuti nguva yaMugabe kwakungori ne isolation yamuri kutaura yema sanctions nanhasi ichiripo saka zvinoreva kuti hapana shanduko ka
zvachinja. We went to the general election. International community was invited, including the United Nations. All the blocs were invited to observe this election. Zvanga zvisingachaitike izvozvo. Political freedom yakavhurwa kuti vanhu vave nokusununguka nokutaura zvavanoda. But above all, mukusununguka ikoko, ini chikumbiro chandinacho ndechekuti we have got the best academic, the best vamunoti nyanzvi dzakafunda. We can't be sitting all the time shooting our people down. Why don't we say, that's why I'm always saying, Baba Jongakan, no guarantee, kune mhaka yemuchimbotadza kumbogara pamwe chete. Mumbokumbirawo kuhurumende kuti noo ndoo mazwi atinawo aya mandii kumbofollowa then we dance in we move on with one thing. Tichiti vava muZimbabwe ndozvatakatarisira izvi. We can't expect the government to do alone while the rest are shooting them down.
All right.
Nothing is going to come out of it.
Ndizvo zvama nhanda ramba yanyu muri parunhara asi ipapo ndoda kuti ndingokupindurai ndisiri kumirira hangu vana veZimbabwe vese asi vamwe vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vamwe pakaitika nyaya yeshanduko iyi vakaita kurudziro yekuti zvinhu zvinake munyika. Tigadzirise makore makumi matatu nemasere angaundongwa nyika. Ngatichiitai transitional government inofanira kubata matomu ichibva kumapoka ose so that my ideas emapoka ose ari munyika anonzwikwa. Zvakaa zvakatotambirwa nevamwe muzano PF. Asi pakazongonzi vaMugabe wabvuma kubva, vamwe muzano PF vakatanga kutarisa kuti ndiani anozoda kusara asina chigaro. Zvinhu zvanaka kudai ndobva varamba zvakare. Saka regai rambai muri parunhare, tombokupai kamukamukana kwekuti muzopinda muchirongwa. Rambai makabata parunhare. Indigai tidaidze tina vaguni vanove vaFrank Guni vari muno muWashington DC vanove nhengo yeZanu PF. Welcome Mr. Guni. Chris.
Yes sir. Mr. Guni, Dr. Guni, how are you doing?
I'm good. How are you doing, sir?
Fine. Welcome to the show.
I'm happy to join.
Yes. This is exactly 1 year after President Robert Mugabe stepped down from power. And from what you have experienced as a Zimbabwean living in the diaspora, what can you tell us?
Well, I think we have seen a lot of changes that have taken place. For instance, we are experiencing Zimbabweans in general, both in the diaspora and back home, are experiencing a new wave of freedoms that are enshrined and protected in our constitution. For instance, freedom of assembly, freedom of expression. We are seeing political parties conducting their political activities without any political or state hindrance or interference. We also saw for the first time in over two decades a free and fair process towards the conduct of our elections, which happened on the 31st of July. There were the period towards the elections was very peaceful. During the elections, it was very peaceful. Suffice to say, we had unfortunate instances after the elections, but the conduct of the elections was very free and fair. We have also seen that Zimbabweans are experiencing new opportunities to invest back home because the business environment has changed. The government of Zimbabwe is doing away with the prohibitive laws that stifled, or in other words, prevented investment, both by external parties and internal people in Zimbabwe. As people in the diaspora, we are seeing in the horizon new opportunities arising for Zimbabweans to invest in our country. We also acknowledge that things haven't moved as fast as other people expected, but that's expected given the extent to which our economy had gone down. I think the president, when he came here, for example, he was here in New York. We sat down with him, and he invited all Zimbabweans to take part in the rebuilding of our nation. Again, that was the first, and it was a big, significant change from the previous government.
Mm. Thank you so much, Dr. Guni. Please, Rambai Muri Parunare. Vama nanda, kune wakawandao wanofunga kuti ZANU PF ili kuita ZANU NDEGA shukuti jesu za muru kuru zira jia shukuti dae vashanda ne wamwe waone shichimbo shichisenza ezo nukuti iwese wopo seni kana manga masangano waruku pafunga zao wanga dae wachipa wakuburikiza nema radio nema pepa nao jinuto shikachete mzeweze ZANU PF se iwase kuzo shitambira kana kuzishandisa shunye shata urwa ne wangwe yu.
Andioni saizozo baba akandimire.
Mm-hmm.
Mufungo wangu unonditaurira kuti we have got an opposition in the country which is led by Mr. Nelson Chamisa. If they have got a country at their heart, vano sarudzana paukuru hwavo. Uenda kunokurukura na president. Nedare repausoro, rinotunga mire wanaibo president pachavu. Then mangubana wo zoka vachiti. Chakainda tijita kunotaura na wa unangagwa. Nedare rabu. Vakatirambira. Nika yopo pura zuneche teo ishiti. Zeshua, paka wano kuitika kwa kafana na naiko. The other issue, kuti wanga vachitaura, vachishandisa media, kuti. Ndoza, tiri kudakuti tinge tijiti. I don't think so it works that way. Political decision and the political way of approaching, it has got its own methods. Ndinofunga kuti kana vakataurirana nenzira yakafanana neyandiri kufunga iyoyi, kuti vakasimuka vachiti handiti mbonotaurirana na president. Tira book, president, this is what we have. We think if we can come up with this and this and this and this, and then president is not going to take that decision alone at the same time. He's going to say also, I've heard you guys. Let me also talk to my old colleagues. Then at the end of the day, nika inofambira pamwe chete, vanhu inofunga imwe chete. Not to attack from the other side, You cannot, in a war, you cannot approach so many fronts. You cannot win the war. So I believe kuti kana vaine ma ideas akanaka zvisiri zvokungo accusa kuti ZANU PF iri kuita ZANU NDEGA kana vasati vashandira that kind of method, I don't think so kuti zvinenge zvakanaka. Hongo musakabvo baba vatsangira pavakashaika, mukataresa stance yavakatora pa Jane Hill yakaitika iyai, pakavano kufambidzana. Iwo wachifambao, vaine wakuru wakanga watunga unesajaki, wakanga walipopa mwecheti. Wate zuri kuitika isu. Ite zuri kuitika, asuna kwa zino tisika, kwa zino tisika babachi mkaka nimeri. But at the end of the day, wano safa, wano uroji zinji, wakagara walimukati minika. Wane zinji, wawo walipamu soru, wano zwaso walingi wachiti. But I don't think so that is good language that we can apply.
Mm.
We rather apply a better method that will unite Zimbabweans. Then we move on with one song.
Mm. Thank you so much, Vamananda Maita Basa. Chris, Vamananda, munogona sindebelere.
Mana ngizame kangani.
Kuluma.
Ngiyacabanga ukuthi Baba Chamisa and his own colleagues. Mambe funa ukuthi i-government ibalalele. Kufanele nje ukuthi bona basuke lapho. Bahlangane no baba u president omnangaba nabalandeli bakhe bakhulumisane amazwi okuphambana namazwi okuphakamisa umnotho welizwe ukuthi elizwe sifuna ukuthi ukuthi siye phambili singayenza njani babonisane ama problem akhona inkinga zikhona so that mabe suka lapha bayohamba nendlela eyodwa bezwana ukuthi no this is what we want.
Hayi kuzwakala, isibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga, ngiyathokoza.
Ngiyabulela.
Yes,
Jonga, we have some callers waiting on the line. Our first caller is Skumbuzo Moyo. Siyakwamukela Moyo.
Sanibonani ba.
Ye, linjani?
Hayi siyaphila, linjani lina kwapha America?
Hayi siyaphila, lingaphi komhlaba?
Ise South Africa.
Oh, e South Africa. Ah, okay. Ungasitshela ukuthi ngesikhathi lesi ngomnyaka odluleyo, wawusulungiselele yini ukuphenduke eZimbabwe?
Angizange vele ngifise nakhona ukulungiselela ukubuya ekhaya because bengisazi ukuthi kuyini sokusenzakala the next. Inkinga yezani yona ngwayo isibolile. Masikhuluma ngezani sikhuluma ngento amathambo agcwele impethu phakathi. Into yezani ephilayo. Ngamasoja lawo nje ukuthi umbuso uyazi ukuthi uma uphedwe ngabantu abaphethe izikhali. Akukho into esizoyenza thina singabantu. Except ukuthi abantu kuphela bathwala izikhali baqondane nawo. Kodeni lolu hluphe sesibhekane lalo ngoba sesihlupheke kakhulu thina abantwana bezimbabwe. Lapha phandle kwamazwe lapho esihlala khona abantwana bakhona bakhathazeka kabuhlungu. Alibali yabona uma begibele ezitimeleni behamba belenga ngaphandle abanye bayawa benyathelwa izitimela. So ngathabala lizwe, ilizwe likhona ekhaya but kukhona abantu abalobuhwaba abangafawuniyo ukusuka ekudleni since 1980 esathola izibuse. Bangasitshela ukuthi yini abayenzile elizweni. Behlulekile abavuma abantu bezani ukuthi befailed behlulekile. Umgabe sebemqondisa bemsale nale but ubengcono kakhulu than umnangagwa. Umnangagwa ke manje it's a totally failed. It's 1 year namhla. Bangasitshela ngitsho lalaba abakhulumayo abagona bezani ukuthi abasitshele nje one thing from ama-policies achiefa komgabu ukuthi bathintheni yiphi ipolicy abayitshintshileyo engenza ukuthi ama-business people abuye eZimbabwe azovula ama-industry.
Hayi siyakuzwa, sibongile ngembono yakho ba.
Hayi siyabonga.
Yes, Jonga.
Uthi ingozi.
Yeah, he says, you know, he doesn't see any change. Actually, I asked him the first question I asked him, this time last year, were you preparing to go back home, you know, because of the change in the government? He says, never. I never prepared because I knew what was coming up. I forgot to ask him, how did he know? Yes, we have another caller. Silomlaleli omunye njalo. Siyakwamukela kuhle.
Hello.
Yebo.
Ngankomo kunjani?
Yee, ngugandi.
Ngugandi namuhla. Gandi kunjani?
Hayi ngiyaphila. Nisikhuluma lo bani ba?
Ngathi ngutalent.
Oh.
Dube.
Oh, uDube. Ungapi komhlaba Dube?
Ngisenamibia endaweni okuthiwa kuse Oshakati.
Oshakati. Ah, okay. Ungasitshela ukuthi ngomnyaka odluleyo ngesikhathi lesi wawusucabangani? Wawucabangani na ukuphenduka ekhaya?
Hayi mina kahle kahle ekhaya ngihlala ngikhona kusenzakala ngalesiyana sikhathi ngibona ngangizosalelwe ngamalanga amalutshwane ukuthi lami ngiyefika ekhaya. Ngaba khona futhi kusanda kusenzakala but uhlupho abantu ababuza lapha ngezwa ukuthi likhuluma ngokuthi umehluko sithi wabakhona abantu nganaba abakutholi kahle lapha ngoba abantu abasekela ibandla lezizane uPF kukhanya bona bakhangelela ukuthi ngeke kuza kuhle besibuza bangcono besisapota wona kodwa ukuthi sokube lo mehluko bani Akune izinto sezivenzima lapha Gande kususela ukuphuma kwaMkhaba. Akuzange yezitshintshile but the negative side. Yebona abakhulu bezano hayi abaningi bathe bathola sibili ngemva kokumehluko leyi. For example, finance, minister, foreign affairs, why the soldier, Katese, minister, Abanye batholatholile, but iningi lethu eZimbabwe hayi just bad day. Just bad day, Hashem. Mina ngesikhathi silonke lesi ngisebenzela ngapha eNamibia angizange ngibe nenkinga ikhombi yokuphathisa ukudla kuthengile kungasomali kungena eshophu ngithenga ukudla kufake esake ngithumeze ekhaya ngesikhathi samgabayo ngangithumeza imali bethenge khona ngalo khathesi ngingathola amaNamibian dola ngapha kumbe irandi kumele ngitshintshe to US ukuthi bethengele umntwana omuntu weflu efarmers. Kanti yabona konke lokhu is going to the negative side umehluko wangkho.
Hayi siyakuzwa kakhulu, sibongile kakhulu ba.
Yabonga kanti.
Okay.
Well, thank you so much. We have two callers vakamirira vateereri vaviri tina andizive ndimuzvare kana amai Modesta Taruinga naamai Miriam Marete. Tutanga kunzwa kuna amai Modesta kana muzvare Modesta Taruinga. Makadi takasimba, muri kufona muri kupi? South Africa. Ndaikumbirawo kamungokwidza volume revolume yenyu yevoice. Muri pasi zvekuti takazoisa paredhio handizoni munzwiwa newangadi. Pretoria. Ndimuzvare kana amai?
Modesta.
Okay. Muzvare Taruinga, 2017 pakaita shanduko iyoyi yatiri kurukura nezvayo. Mushure meshanduko iyoyo matanho apa makatorawo vakawanda vari kunze kwenyika vakata takambosunga mabhegi taakutarisira kudzokera kumusha. Vamwe vakatodzokera vari kuti zvinhu zviri kufamba kumusha. Vamwe vachiri kungoti rimwe gumbo richiri kune imwe nyika rimwe ramuZimbabwe. Imi makamira papi?
Tengwa na mapaisa haripapo kila kutu kite security yanga hivyo za hiti shuhu Zimbabwe waza rambafa chilo mapuri kasha ishewa na wachaku maharistate tengwa wa mgabi wa hiti shuhu shuhu hivyo.
Muzare Taru inganibo kupai mfunzo makambo hita u dambu tukoreru nonzi mota
mota
amuna umbo hita mota asika na makambo nzikoonezu mota chirwere chechi kana kuti ronda rinoitwa remota riyeri kuti mota ringe richikwanisa kurapika rinotosvinwa kushina kwacho kunorwadza kunotogona kuinvolva kucheka imwe nyama ipapo kuti muromo weronda uye ukure kuti mukwanise kuburitsa chinonzi chitsomo chemota chinenge chirimo. Saka vamwe vari kuti ndongo yatiri zvino izvi kushina mota zvinhu zvinotombosunga morwadziwa, asi kana ronda iro razopora munotokanganwa kuti makamboita mota.
Tinofanira kurwadziwa because hatingatarisiri hatibita sasedhona hatingatarisiri vamunyangaro vanga vavatogadzirisa nyika because nyika yanga yatofa kudhara, saka zvotodawo nguva kuti Zimbabwe inyasi.
Saka muri kuti ngavambopiwa nguva?
Vangavambocha zvafani chisu musha kwedu isusu. Kwa kune maroad mapoto but tara yatoripo ino saidi rakanaka but
Okay. Aiwa maita basa muzvare Modesta Taruinga vari kuPretoria kuSouth Africa. Tinotenda zvikuru. Regai tinzwe kuna muzvare kana ndimai Miriam Marete tisatazotsanangura hedu nerumwe rurimi kuti vaviri havati. Mai Marete kana muzvare Marete makadi? Aiwa ndiri mupenyu, ndimai ndimuzvare.
Ndimuzvare,
muri kupi?
Ndiri kuPretoria ndokwandiri kwamajanga.
Aiwa taura henyu, thank you so much.
Yeah, kubvisa kwatakaita vamugare ka tichiisa vamunangagwa mukomajonga zvakafanana nekuti wabvisa fridge uchiti haisi kuproducer chando chakakwana wobva anotenga cooler box ndofunga mukada kutarisa zvakaitika gore rakapera 2017 ndofunga vhidhiyo yangu yakaita viral South Africa BBC news everywhere handitika nekuda kwokuti ndakaita simba rekutaura tichiti zvavati tiri kubatana tese pozoitwa like government yemubatanidzwa kuti zvinhu zvingoreruka waniko aiwaka tiri kungoshandiswa
hallo ndofunga taita dambudziko rekurasana parunhare namuzvare Miriam Marete tichaedza kuti vabate zvakare ndotanga hamwe nezvambotaurwa namuzvare Modesta Taruinga Chris vanga vari kupretoria she said nothing much has changed, things are getting worse during the Mugabe era, but at the same time she is also saying maybe if we give them time they may need time, the new government may need time to fix things. And she gave an example of a road in her area. She says it used to be full of potholes, but now Wanzimutserendende is tarred. So those are some of the things that she is noticing as a positive. But on the other hand, she's also saying the issue of security is so relaxed as compared to during the Mugabe era. And then Muzare Miriam Marete, also from Pretoria, she was in the middle of speaking her mind when the call got lost there. But she had said the issue of replacing former President Robert Mugabe with President Emmerson Mnangagwa is just like replacing a fridge. Because it's not making ice, or it's not getting cold enough for you, and then you replace it with a cooler box. That's the example she gave, Chris.
Quite interesting, Chonga. Yes. Silomu nyanjalo umlaleli umasugu, sea wamgela kuhle. Hello? Hello?
Baba Masu.
Unjani Masu?
Oh, okay. Right. Maybe you can bring in Dr. Guni while we wait for
Masuku. Mm-hmm. Dr. Guni, you mentioned earlier on that there has been some positive changes, but when you look at what has been happening, especially in terms of human rights violations or just human rights abuses, you'll find that there hasn't been much change. I'll give you an example. Just 2 days ago, the Member of Parliament for Binga South, Mr. Joel Gabuza, appeared in court for having said some nasty things about President Emmerson Mnangagwa. But remember, he's got that right under the Constitution. What do you say about that? Dr. Guni?
The positive sense. There has been a lot of reform in the legal framework. A lot of our laws are being realigned to confirm or be in sync with the new constitution. I also want to acknowledge that at times some of our arms of the state are lagging behind in following through and keeping up to date with the changing legal environment. It's unfortunate that at times we see here and there issues that we are not supposed to be seeing. I understand that Honorable Gabuza was arrested for denigrating the office of the president and not the person of the president. My understanding is that the law does give freedom to all Zimbabweans to criticize the president as they may wish. The president himself encourages Zimbabweans to challenge him and to keep him accountable, including his entire government, and openly criticize him, but within the framework of the law. In some instances, I think it's important for people to realize that it's the office of the president that is protected under the law, but not the president himself as an individual. And I can only presume that the case of Honorable Gabuza will not go far. I think the courts will simply throw this away. Those are, ups and downs that we are noticing, but those are not significant issues. overall, I think everyone would agree with me that we have seen significant positive changes. There are no more ridiculous roadblocks in the roads, for example. We are seeing less and less cases of citizens complaining of bribery by armed state, like the police and so forth. We are seeing the judicial system operating as it should, without fear or favoring anybody. We are seeing the wheels of justice getting into motion. People in government, senior government officials, former senior government officials being arrested for things ranging from corruption to abuse of office and so forth. All these are positive changes. We just had a listener from South Africa who was indicating that even roads that were full of potholes, right now they are all tarred, they are being resurfaced. Things are changing. It's slow change, but it is change. And I think people should look on the positive side. Yes, we should not ignore the negative side, but we should also acknowledge the positive improvements that we are seeing in our country. The economy is not moving as fast as people would have loved to, but I think we are moving in the right direction. The first course of action that President Mnangagwa's government has taken is to rewrite or correct the laws and ensure that there is a good business environment for businesses to thrive and operate within our nation. And I think that's a positive thing. Admittedly, again, I want to repeat that there could be issues here and there, but they are not as significant.
Oh, thank you so much. Dr. Guni, please do stay on the line. Tinemwe mtereri riparunare, ndi mkoma diva. Magadi mkoma diva. Hello? Hello, mkoma diva, magadi?
Hello? Mkadi ngirinari, magadi hiko.
Ayu, watiruwa penyu, chirongwa ndeche, nyutipeo, fungwa zenyu. Muru kufona muru kupi?
Ndiri
South Africa. South Africa. Andizwe kuti tirikuita dambudziko rakaita sei nhasi kuti tibate vari kuZimbabwe nokuti ndirikuona vari kunyora panapo vachibvunza kuti vakuma atibateyu asi tiri kuzama kuvafonera tinoimba kuti panopinda chirongwa kwamvura yacheka makumbo teita bata vaviri vatatu. Tipewo pfungwa dzenyu mukoma diva.
Right, ini ndiri panyaya yakachika gorapu kubviswa kwavamugadzi. Chekutanga maZimbabweni hatiregerei kuti vamugabe vanga vari nani. Vamugabe ndo the West President vaita kuti tisvike patiri nhasi nenhamo yatinayo. Ndevamugabe vakaita kuti mainstitutions ese asave independent vachiconsolidate the power yavo chete. Saka let us not think tichidzokera sure. Vamugabe was the West as and ever. Yes, of course, so we are in part three kutaura nasa. Problem ya taiwe tina yona wa Mugabe. I think wa Mnangagwa ala nakuja wa igazita shakanasi. Problem ya Mugabe is a legitimate problem. Wa Mugabe wa mbiru chile waka uime. Tile watu angira wa itaye wa maoreche na api liyo. Wata hatide nasu. Wa ego 25% kipera. But apana mumi. Kwa enuwa jonga apana Mnangawe ya kakusapotai. Imine mbiru na yonye mchiwa. Jino kupaye mariangu teyo uwerekai. Kwa hivyo mboru wali mariangu mote nga something. Kuti muitise mari mukadzomuka akatipisa wa going back to square one. Saka pata kuti paurigwane the first thing waro wesarudzo nakuchena paurigwane kuti zvatiri kuita pasawe panoti mapolitician ndo anotaura kuti aiwa aiwa wasazvingabvabva kwadai aiwa ngavauye vakawande zvinhu zvakagadzigwa vowirirana karuza okonsida kuti swandaruza ahwina declared a winner.
Saka muri kukurudzira kuti paite nhaurirano. Muri kukurudzira kuti vagare pasi riri mapato ezvematongero enyika.
Akahwina savamunangagwa ndovangatokoka vakaruza vato kutaurana. Ngozi iri kandaruza ndinogokoka ahwida kuti sei. Ngozi ahwina anenge achindokwanisa kutonga ndakavhotekwa nevanhu ndine legitimacy. Ndine vanhu vakati vhopera vari kumasure mangu. Ndiye anokwanisa kuti reach out kune akaruza. Noti akaruza kuti ati ndinoenda kune akahwina. It doesn't go that way. Really, politics doesn't go that
right.
way. Mnangagwa ndo vanokwanisa kutaura.
Ndine mubvunzo wandaa ndichingogara ndichiti dai ndambowana wekutaura nawo. Zvino ndinogona kubvunza iwo maonero enyu. Pane chimuko here chokuti opposition inge ichipinzwa munyaya dzemamiriro akaita upfumi hwenyika nematongerwo enyika muZimbabwe? Opposition ine role ipi yainga playa ipapo?
parizvino panonetsa parizvino hapana roro yangaplaya because at the present moment inogo player chii kana vane 2/3 ndo vanoita mitemo ndo vanoita everything muparliament macho yeso osiri inongove pavo kuvakipa kuti vaiva accountable inogona kuplaya that roro yekuvaisa maaccountability nokunge kana avo vachinge vada kushanda navo ndo vanovaedza but I think leverage is very minimal.
Ah, thank you so much. Maita basa baba. Chris, that was Mkoma Diva calling from South Africa. He's saying that the removal of President Mugabe was the best thing. He says the former President Mugabe is the worst president. I don't know who he is comparing President Mugabe with because he has been in power for 38 years. And he says he was only concentrating on consolidating his power. And he's on the issue of talks. He says it's President ED or President Mnangagwa who is supposed to reach out to opposition members, not vice versa, because he's the one who was voted into power. Yes,
Jonga. Silomnye umlaleli njalo. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba njani?
Ngisiyaphila igama mbani?
Umbongeni.
Ah, umbongeni unjani?
Siyaphila baba njani mina?
Hayi, siyaphila. Ungapi komhlaba?
South Africa, eJozi.
Oh, eJozi. Akusiphi imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje?
Hayi daba leluhle kakhulu ngempela ikakhulu abantu abethembele ukuthi izane kuphela izobasiza hayi ngibazela ishiye kakhulu mina vele nje mina ngokwami vele bengisazi njalo vele ngangathembelanga lutho kuzakuthiwa mina ngakho kahle kahle bengingathembelanga lutho cause izane PF uma ngabe nje ungumuntu vele ophilayo kahle kahle ekhanda njengabantu bezimbabwe abantu bezimbabwe kusho ukuthi singa kajo ukuthi wayizithutha ngoba phezulu kweminyaka emingaka e-37 years ngikhona ungaba nethemba lomuntu osuphrisa abantu othole ilizwe liright elithatha kuma-British isayirodija belithatha ilizwe liright akula nto eyi-1 eyathuthukayo ngikhona ungathembela manje phezulu kwe-37 years abantu besifa bebulawa yimikhuhlane bebulawa yindlala beswela imisebenzi kungela mgwaqo umgwaqo ekhona yathiya yakhe ngosnidi sayithola indlalo manje abalutho nixi imigwaqo naleyo esathi sizalwa sayithola injalo yiye namagodigodi namanje so ungatshela ukuthi ngikhone wena ungathemba umuntu obenguye ebulala ilizwe ekhona phayana ufuna ukuthona uzomthemba ukuthi uzolungisa izinto mina vele ngileshame kakhulu ngabantu bezimbabwe ngoba lawo amavoti ebesinawo nyaleyo inyanga esifileyo mina bempelela ukuthi mhlawumbe kungaba no-change kodwa njengendlela abantu bezimbabwe bayibo baphatha ngalo ukhetho ngendlela engayisiyo hayi ngizwa ubuhlungu kakhulu ngoba into ekhona vele laphana kulalotho siyalibhekelela izane kuthiwa ifana nomuntu onebhadi ukuthi uyawufuna umsebenzi umuntu wakhona angasebenzi 2 days bamxesha ahambe ayofuna kwenye indawo bayemtshela ukuthi hayi akula msebenzi kodwa basale beqhasha abantu izalo PF akulalutho laphaya abantu abathembele kuzalo PF bazikhohlisile babone zezankomo abazithiwayo ezizokhontinya zinadlala nje kuphela bazokhontinya kuphela bethiwa inimpuphu lenoma basayiphiwa namathukela la avotelayo yikho nje lokho abazokuthola but okunye kwesi-2 akulalutho imisebenzi vele avala kudala yonke into kwavala kudala amakhampani avala kudala ikhubheni ingazikhona eharale le nakhona I think akulalutho ngoba le mali leyo ayikho emabhenki akulani ngizokhumbulele nkulumo ka-2018 le khankasela ukhetho futhi mgahari nani yena ari emasoni mnakakho akimpava uqinisile wayeqinisile u-2018 laphana kulalutho laphayana izalo PF akulalutho abantu vele bangathembeli lutho bangathembeli lutho lutho kuzohlala njalo nje umnankagwa yelokhu ekhuluma ngoba umgabe naye sangu-president naye wayesithi uyalungisa izinto njengakhona lokhu okwenziswa ngumnankagwa bebhizi besikhohlisa bekhohlisa abantu ezimbabwe ngofana ku-ZBC besithi izinto zihamba kahle zihamba kahle but kungalalutho lunalo luyiwala lubonakala yikho futhi khonokho kuzoqhubeka kusenza nje abantu nje asingathembeli lutho njalo abantu bangazikhohlisi ukuthi bethi umnankagwa uyalungisa akulalutho azolulungisa kwabahlula kudala lokhu kusha kwabahlila kudala kudala njalo kusazokontinua kubafuna futhi and futhi into ekhona ukuthi bona abantu bezimbabwe bona bakunaki i-MDC yaqala ukubusa leliyalizwe even lelingabusi yaqala ngo-2000 that's why ubona izanu-P F ikontinua ilokhu ihluleka ukubusa ilizwe ngoba vele umuntu obusayo laphana obusa ngcwele akuso muntu ofunekayo laphaya i-MDC yabona bayingathatha nje 1 month izinto zokuzothola zihamba kahle abantu kabafundi ngani kanti ngo-2008 lapho uChamu Tsvangirai ayekhona ebusa lo mgabe izinto zaba ngcono kakhulu uthe lapho sibona umgabe eliwina ukhetho ngo-2013 izinto zonke zathabalala futhi kwahamba futhi konke until manje izinto zakhona kazihambi kahle and kubuhlungu kakhulu kulokho kubantu bazimbabwe ngabhekelele kuZANU-P F hayi mina njengami ngikhohliwe kakhulu ngibe qhubekela nje kuphela ngizamela khona la sizama khona sizamela abadala kuphela nje ukuthi impuku bathole ukudla but okunye kwesithu kubuhlungu kakhulu ngoba abantwana abasekhaya le abafundayo akulalutho abazolithola ngaphansi kwesandla seZANU-P F okuyibo futhi abavotela iZANU kubuhlungu kakhulu kakhulu ngiyabonga
hayi sibongile lathi ube lo busuku obuhle
sharp bo.
Jonga, I've another caller.
Yeah, go ahead, Chris.
Msindazi, unjani?
Yaphila ntina kunjani coach?
Hayi, siyaphila. Ungapi komhlaba?
Ah, mina ngisegoli ndunu.
Oh, usegoli. Akusiphi imbono yakho kathi ngelanga lona leli ngomnyaka odluleyo ubukhangelelene, ubukhangelele ukuphenduka yini ekhaya?
Hayi, kuphenduka ekhaya vele azange yiba into engicabangayo mina ngoba lokuza kwami lapha eSouth Africa nize nje eZimbabwe busanxebeka kancane. So bengilindele ukuthi khona noma mebhiloza bengene la alungise kube abantu basekhaya labo bephila impilo engathi bangconanyana. Akwenzekalanga vele ukuphuma kukamgabe kungene umnangagwa. Azange kwaba lotshintsho ngoba vele into eyenzakalayo laphana ikuthi nje ukutshintsha nje idongo bophinkabe enqoleni kodwa into esenqoleni lokhu kusasengamajoda so into ezifana naleziyana zisokolisa abantu ekhaya tu nathi sinje asinawo amalungelo agcwelela laphana njengamanje siyabona into ziyashoda ayikho into etholakalayo kuyizwe lezinto zokuthembela kubona bo omnankafu ukuthi uzolungisa umnankafu ayikho into azayilungisa just abantu basize umnankafu ukuthi alungisele liphokethi lakhe and ugovernment lwana obephethe umgaba usaseyulobe phethe umnankakho ngoba ungathi basebenzela nje emaphokethini wabo ayikho nje into asebeyenzile ngabe kukhona okucacayo asebekwenzile mina ngibone nje ukuthi kakhulu futhi ngapha kithi emathepheleleni egwanda bayenzile bafake i-tollgate i-tollgate lana isho ukuthi ikhuthuza thina futhi bangezelela ama-tollgate okubena ukuthi ngabe benza intuthuwa hhayi la nto abayenza laphana so ukuhlupheka sisazohlupheka okudlulileyo okudlula lokhu esikubonayo kuyeza kunenge kodwa kusala yona kale-government abantu abaphezulu bazobesifutha besidla kahle thina esilapha egoli sisazosebenza nzima sikhahlelwa ngamabhulu sidumeza khona kalezinto leyo babuye futhi basithathele futhi ebhoda asinamhlaba thina kulelani lizwe abantu abale mhlaba ngabantu abayi-4, 5, 6, 7 bona abantu abaphila kangcono abazizwa beselizweni labo ubuhlungu ukuba isiphephele mhlakababa ubuhlungu kakhulu ukusebenza kusebenzela imali encane ungela ukuthi uzathini kunje manje sivalalekile khona lapha eSouth Africa asikwazi ukuthi labo basicabangelani ekhaya ukuba ngcono nje ukuba lapha uba isiphephele kulokhu kwasekhaya ngoba ekhaya kawulamhlaba so into into engaba khona nje ukuthi nje abantu labo abakitheka abasekhaya kakhulu izidala ma bevota bebesala bacabange sikhathi bengazofika befike bekhohliswe ngamabhakede omumbu ngoba amabhakede omumbu yiwo ayenza yonke lezi zinto lezi amabhakede abuya leZANU-P F asitsho ukuthi i-MDC la izenze into enkulu kodwa besisikhala lokho okuncane zofika ukutshitha abantu bebezokwazi ukuthi labo baphile kangcono
hayi
njengamanje njengamanje ilokhu zen uhlupheka lokho labakwenzayo okwenzakala ekhaya sokuthinta thina ngapha yithina manje sokumele sithina sithole lokho esikuthole eSouth Africa sikuthumezele khona
hayi kuyezwakala kakhulu sibongile ngembono yakho
Yabonga bhuti.
Mhm. Ah, Jonga, before we go any further, let's take a quick break.
That's okay, Chris. Mhm.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi. Umsakazo wakho owe VOA umanyene labe Media Center. Ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezehlukeneyo. Ngomtoko mhlaka 15 Lwezi ngevikezayo. EHarare mhlaka 21 Lwezi. Ekwanda mhlaka 26 Lwezi. Elupane mhlaka 28 Lwezi. Sicine ngakontuduzi ya 2 ngobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibenani lami uPrexedus Jeremiah kulezi ngxoxo.
Ye lingakhohlwa ke kusasa njengalokho okukhulunywe nguPrexedus Jeremiah kusasa ke kuyamba kule ngxoxompikiswano emtoko liyanxuswa ke ukuthi liye khona ngobunenge.
Ndizvozvo chaizvo vateereri vedu vari mumashonaland east nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza mangwana chaiye munokwanisa kunge muri muchirongwa chestudio 7 tinenge tiri pamutoko mutoko sender musova 15 munenge muchinzwa zvirongwa zvedu zvamunenge muchida kukurukura ihurukuro yakasununguka iyoyo inenge ichitarisa zvinobata matunhu amuri musova 21 tetiri muHarare musova 28 tetiri kugwanda topesera nemusova 30 kubulawayo sinungukai kupinda muzvirongwa zvestudio 7 live Chris.
Yes, Jonga. Dr. Goni. Dr. Goni.
Yes, I can hear you, sir.
Ndofunga tine muteereri futi. Dr. Guni ngobata ipaita muteereri atibate kwenguva tata muti abate regai tingonzwa 30 seconds. Muteereri wedu ndianu?
Misi Gombe.
Vagombe makadi
kunyanga kuZimbabwe.
Vagombe kuinyanga kuZimbabwe makadi.
Ndiri pangu makadiwo.
Takasimba.
Hunde.
Taurai ndima ndenyu, sakurai zvenyu.
Icho kwadi tinotenda nehurukuro yamaita pazvara nhasi tinozova kuti zvara nhasi ndozvara rakabviswa vamugabe kubva pachigaro pachipinda vamunangagwa isuse zvara zvemuZimbabwe kunyanya-nyanya isuse vanhu vakashungurudzwa kuburidza nezvematongerwo enyika ndopataisimudzira kuti Zimbabwe yaakuchiendawo kuutongi hwejekerere taisimudzira kuti Zimbabwe ichange ichizotongwa nemapato akasiyana-siyana achange akabatira pachigaro kusvika taenda kune sarudzi yatinoti transitional authority but hatina kuona zvinhu zvakafanana naizvozvo instead takatoona ZANU-PF yakaita yakabva yatora masimba iyoyoga ikabva yatanga kutonga iyoyoga saka hapana musiyano watiri kuona zvaiitwa navamugabe nezvaiitwa navamunangagwa hapana musiyano watiri kuona because dai pava pane musiyano vamunangagwa dai vanga vari munhu vari kutaa munew dispensation vangadai vakabuda pachena vachitaura kuti vanhu vakadhisapisa itaigamara ndivananani hurumende yobuda pachena ichitaura kuti zvinhu izvozvozvo you want to make sure kuti vanhu ivavo tida kuti vabatwe vanhu vakaurawa vanhu muna 2008 vakauraya vanhu over 200 people vanhu ivavo vanofanira kusungwa kuurayiwa kwana tonderai mbira kwose kwaifanira kuchitaurwa nehurumende iyoyo tonyatsa kuziva kuti hurumende iyi hurumende iri pachena saka maonero edu tiri kuona sekunge hurumende ika yakangofanana nayavamugabe wazovamugabe waimhanyira kuti kana pakaitika chinhu waiseta ecommission of inquiry kuiremembe kwanga kuine commission yaihamba kwecommission pakazoya bidhungu chena commission pakazoya bhiivausii commission macommission yese aya havana chaakabudisa wakanyepera vanhu wakati tikaita makomisheni aya tichakuzivisai zvabuda imomo ndozvatiri kuona zvakare neinonzi moshando komisheni iri kutendera ichibvunza vanhu nekuurayiwa kwevanhu vatanhatu muHarare hapana zvinobuda pakomisheni iyoyi munhu akada kungovhara vanhu kumeso zvoita kunge ihurumende iri kuita zvinodiwa nevanhu zvavari kuita zvekunyepera kusungwa vana superman ndovanzira vasungwa nemhosva yecorruption orara muchitokisi zuva rimwe chete mangwana acho opiwa bell kuda kuvhara vana vemuZimbabwe kumeso zvoita kunge munhu ari kurakidza kunge ari kuita zvinhu zvakasiyana navamugabe but chiripo ndechekuti titori worse than zvanga zviripo navamugabe titoshupika chaizvo muZimbabwe nekuda kwehurumende
thank you so much vagombe maita basa nguva ndodzamhanya Chris.
Yes, Dr. Guni, we have run out of time. If you can say something in just 15 seconds to encourage or tell people why they should go back to Zimbabwe.
Well, before I can do that, let me quickly respond to this.
Time is up. Unfortunately.
Zimbabwe is a constitutional authority. It's a constitutional democracy. There is no need for transitional authority because we ran through elections. That's why we had elections. It's a democracy. People elected the Mnangagwa government. And
thank you so much. Dr. Guni, we have run out of time. Thank you so much. That was Dr. Frank Guni, MDCT Chairman, USA Province.
ZANU-PF,
I'm sorry. Good night, Zimbabwe. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.